Gospel Zip DC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 4 kukadzi 2022 makaterera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chanhasi. Nhasi nyika dzepasi pose dzinocherechedza zuva reWorld Cancer Day. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinorarama nekutenga nekutengesa zvinhu zvava kubuda munyika neuwandu hwazvo mushure mekunyevenyutswa neBotswana kwemitemo yekudzivirira kupararira kwedenda reCOVID-19. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. China inonzi Jinding Mining Zimbabwe Private Limited iri kuramba mashoko ekuti iri kuda kubvisa nechisimba vamwe vagari vekumaruwa kwamutoko kuti ichere matombo egranite. Asi vamwe vagari vanoti havana chokwadi nemashoko ekambani iyi uye vari kutyira kuti vanogona kudzingwa chirunguva sezvo vachiti vakaudzwa nevakuru vekambani iyi kuti vatame misha yavo kuti patange kucherwa matombo. Kambani iyi inonzi iri kuenderera mberi ichitenderera munharaunda iyi kutsvaka pekuchera matombo. Vanhu vakawanda munharaunda iyi vari kutyavo kutaura nezvenyaya iyi vachiti vanogona kuisa upenyu hwavo munjodzi. Asi mumwe murimi asina kuda kudomwa nezita audza Voice of America kuti kambani iyi ine urongwa hwekuchera matombo pamahekita 100 zvichamanikidza vamwe kuti vatamiswe. Anoti zvinhu zvakaoma nekuti vagari vanenge varasikirwavo nemafuro zvichapa kuti kurarama kwavo kunetse. Murimi uyu atiwo vanhu vari kushishikana sezvo pasina kujekeswa kuti makuva akaradzikwa mazitateguru avo achaitwa sei. Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti muri 50 dzichamanikidzwa kutama misha nekambani imwe chete chete sezvo paine mamwe makambani ari munharaunda iyi ari kuda kuchera matombo. VaRichard Ncube vesangano remagweta reZimbabwe Environmental Law Association vanoti vane urongwa hwekuenda kumatare kuti vanhu vasatamiswe mumisha yavo. Asi mutauriri weZimbabwe Environmental Management Agency Muzvare Amkela Sidange vanoti zvose zviri kunetsa vagari vekumaruwa ava zvakagadziriswa muongororo yakaitwa kana kuti Environment Impact Assessment. Mumashoko kuvatori venhau muzinda weChina muZimbabwe unoti vemabhizimisi vekuChina vari kushanda kusimudzira nyika yeZimbabwe. Sangano reCancer Association of Zimbabwe rinoti nhasi 4 kukadzi riri kubatana nenyika dzepasi pose mukucherechedza zuva reWorld Cancer Day kukurudzira kutaura pamusoro pedenda regomarara pamwe chete nekuzivisa nzira dzekuridzivirira nekurirapa. Nyanzvi muchirwere chegomarara uye varisachigaro vesangano rinoongorora nekubatsira mukurapwa kwegomarara reCancer Save Trust, Dr. Anna Mary Nyakabau, vanoti kunyangwe hazvo tichifanirwa kutaura pamusoro pechirwere chegomarara zuva nezuva, zvakakosha chose kuti pawanikwe zuva rimwe chete pagore apo nyika dzose nemasangano ose anorwisa chirwere chegomarara kuti ataure pamusoro pacho vachipa ruzivo rwekurapa nenzira dzekuti vanhu vasabatwa nedenda iri.
Zuva reWorld Cancer Day izuwa rekuti titondere chirwere chegomarara kana kuti cancer kana kuti nhuta. Vazhinji vedu havanyanyozivi maererano nechirwere ichochi. Saka pasi rese pane organization inonzi UICC kana kuti Union International Against Cancer. Zvinoreva kuti nyika dzese maorganization akawanda anenge achitaura nezvecancer iro zuva remusi wa4 February. Tinogara tichiti isusu munhu, you know, gore rese tinofanira kutaura nezvecancer, asi vanozoisa iri zuva parutivi kuti vanhu vabva vanyanyisisa kutaura nezvecancer kuitira kuti tisakanganwe, nokuti zvakawanda zvekutaura gore rese, asi tinoda kuti tipe ino nguva kuchirwere checancer.
Mubasa menyu umu, chii chamuri kuona chiri kuitika pamusoro pechirwere ichi takatarisa pasi pose? Chii chamuri kuona?
Zvandiri kuona ndezvekuti vanhu vakawanda vaakuziva kuti kune denda recancer, uyezve denda iri riri kuita ichi richiwedzera kuda zvatinodya kana kuti kuda iyo kunzi global warming, munoziva climate change iri kuyo nezvinhu zvakawanda zvekuti zvimwe zvinhu zvikonzero zvecancer zviri kubva zvasanganawo nezviri kuitika nokuchinja kuri kuita nyika dzese. Saka ndo zvinhu zvatinoda kuti tinge tichinge tichiziva kuti dai taziva kuti oraiti chirwere ichi chinokonzerwa nei, uyezve tinogona kuchidzivirira sei, uyezve ndingaite sei inini kuti ndinge ndichikwanisa kuti ndibatsirewo pachirwere chegomarara ichi, vataure nezvechirwere ichochi. Nekuti information yakanaka, ruzivo rwakanaka. Anditi zvakataurwa kunzi kusaziva kufa. Saka tikaziva tinoona nzira dzekuti tizvibatsire nadzo.
Kana takatarisa chirwere ichi muZimbabwe, pane zvamungatiudza zvamunoona here zviri kuitika nechirwere ichi muZimbabwe?
Sekuitika kuri kuitikawo kune dzimwe nyika. Ndiri kutoona kutiwo imo muno munyika medu muZimbabwe vanhu vaakutotiziveiwo nechirwere ichochi. Saka izvi zvinokuru zvakanaka, nekuti zvinoreva kuti taziva kudai umwe neumwe achaona kuti obatsira sei chirwere ichochi. Chirwere chirwere zvakawanda, tiri kutaura kuti mazana mairi ezvirwere zvakasiyana siyana zvinongori nezita rimwe chete, uyezve chirwere chiri kudzidzwa zvakanyanya nyika dzese. Saka chirwere chinoda kuti netsei kuchirapa kana kuchipedza kana kana kuchipodza. Zvekureva kuti izvozvo tinoda kuramba tichingodzidza nekudzidziswa nekudzidzisana kuti tive tinokwanisa kunge tichikunda chirwere ichi, nekuti chakakora. Ende kana kukora kwacho kunobva kwaita kuti zvibva zvanyanya futi kana chichinge chabatwa chati kurei. Ende ndo dambudziko ratichinaro izvozvi, rekuti vazhinji pamusana pekuti maybe vasati vaakunyanyoziva kana kuti havasati vakwanisa kuti vaende kwavanenge vakwanisa kuti vakwanise kubatwa chirwere ichi nekukurumidza, vari kuzouya chirwere chakura. Zvinoreva kuti kana chadzika midzi kuzochitapura kunenge koonetsa. Tinokurudzira kuti vanhu vakwanise kunge vachibatwa chichiri chitete, nekuti kana chichiri chitete chiri nyore kuchirapa. Rikange richiri diki kana even isati yatanga, zviri nyore kurikontrola.
Dr. Nyakabao, mungati chii kuruzhinji rweZimbabwe pamusoro pechirwere ichi pazuva rino ranhasi reWorld Cancer Day?
Ini mashoko angu ndeekuti madzimai, varume, vana, iwe neni tese ngative neshungu yekuda kuziva nechirwere chegomarara. Nekuti mukuziva chirwere chegomarara, tikaziva tinokwanisa kuzvibatsira, tigokwanisawo kubatsira hama dzedu, tigokwanisawo even kushandira kuti tinge tine mari yekuti tibatsire kuti tigorapisa hama dzedu maererano nechirwere ichochi chegomarara. Chirwere ichi chinogona kuti tichi prevent zvinoti kana tichiti tiri kuprevent tirikurava kuti tiri kuita kuti munhu usarware nacho saka chikabatwa chatambarara chitarisa kana chirwere chemuromo wechibereko chegomarara remuromo wechibereko chikatongobviswa panga paipa pacho pari kutanga chirwere zvinobva zva munhu vazhinji vacho titoti 100% munhu vazhinji vanenge vabviswa vanotopora kana dai chikange chatambarara kana chichiri padhuze chino actually chinokurumidzawo futi kupedzwa nekurapwa vazhinji vanenge vabatwa chichiri chidiki vanorapika kupfuura vanozobatwa chatambarara zvakanyanya
avo vange vari nyanzvi muchirwere chegomarara uye vari sachigaro vesangano rinoongorora nekubatsira mukurapwa kwegomarara Cancer Safe Trust Dr. Anna Mary Nyakabau vari parunhare kuHarare neStudio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vashanu vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose uye vamwe vanhu 150 nevasere 158 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakazvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvishanu nemazana matatu ane makumi mashanu nevanomwe 5,357. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri ane makumi matatu nezana rine makumi manomwe 230,170. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakange vave mamiriyoni mana ane zviuru mazana maviri ane makumi masere nechimwe nemazana mapfumbamwe nevashanu 4,281,905. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru mazana matatu ane gumi nechimwe nemazana maviri nevana 3,311,204. Ukuwo vabayiwa nhomba yechitatu vave zviuru makumi matanhatu nezviviri zvine mazana manomwe ane makumi manomwe nevasere 62,778. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Sachigaro veCrisis in Zimbabwe Coalition vapita Mutasa vanoti matambudziko ari kusangana nevanhu veZimbabwe panguva ino munyika anopedzwa chete nekugadzirisa nyaya dzezvematongerwo enyika dzezveupfumi uori kodzero dzevanhu pamwe nekutevera bumbiro remutemo wenyika. Mashoko ava Mutasa anotevera zvakataurwa nagavhuna veReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Mangurya ekukurudzira kushandiswa kwakanyanya kwemari yemunyika vachiti zvinodzikamisa upfumi hwenyika. VaMangurya vakaudza musangano wavakaita nevemabhizimisi kuti zvakaonekwa kare kuti kushandiswa kwemari yekunze kwakanyanya hakubatsire kusimudzirwa kwezveupfumi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaMutasa pamusoro penyaya iyi.
Dambudziko redu rinoda kuti tidzoke perakatangira, rinopedzwa bedzi nekugadzirisa zvematongerwo enyika zvekumbunyikidza kodzero dzavanhu nezvekuvhara uori corruption, uyezve kuti titeedzere bumbiro redu remutemo renyika reconstitution, nekuitazve kuti nyika ino iteedzere mutemo sezvaunofanira kunga wechiitwa. Toitazve kuti vanhu vashoma vasave ndivo vanomira bedzi nekutarisa zvinhu zvese zvenyika, asi vanhu vazhinji vapiwawo mukana wekuisa pfungwa dzavo munyika, nokuti rume rimwe harikombe choto. Panoda kuti tibatsirane kuti mumwe nemumwe aise pfungwa dzake, vashandi voisa dzavo, vemabhizimusi, vemachechi, vemacommunity, tese toisa pfungwa dzedu kuti nyika iende mberi.
Saka izvi zvingakwaniswa sei vaMutasa zvamuri kutaura izvi kuti zvinge zvichigadziriswa?
Pari kuda hwaro hwokutaurirana hunounza munhu wese patafura, towirirana kuti taakuda kutanga patsva kurongerana kuti upfumi hwenyika hunofamba sei, kutongwa kwenyika kunofamba sei, vanhu mumaguta vanogara sei, izozo bedzi ndo zvinotibatsira nokuti zvinhu zvaita manyama mire nerongo saka pakuda kuonerwa pamwe zvikasagadziriswa izvi kunyange tikadzoka kumari yekunze pasina nguva tinenge taakuchemazve asi pari zvino ngatimbodzoke ikoko tivhare utsotsi huri kuitika nekuprindwa kwemari yemunyika yechipihwa vashoma kuti vawane mari yekunze ruzhinji rwechitambudzika
saka zvinosiya papi vana vezimbabwe matambudziko amuri kutaura ari munyika iwaya ezvematongerwo enyika kodzero dzevanhu pamwe chete nezveupfumi
zvatiri kuona munyika ino mese ndezvekuti vanhu vazhinji ruzhinji rwese hakuna ari kuvimba navanhu vari kutungamira kureserve bank ikoko kuministry of finance kana utungamiri chaihwo hwenyika hunofanira kuti utomboite huri kurona vanhu nokuti havanhu havasi kuimba navo vari kungoona savanhu vasina hanya neruzhinji saka zvinhu izvozvo zvaita kuti mari ishayive simba totarisazve kuti mari yedu iri kushayiwa simba nenyaya yekuti hatina upfumi hausi kunyatsa kumira zvakanaka mafactory haasi kugadzira zvinhu zvakawanda productivity izvozvo tiri kuona kuti isusu zviri kukonzerwa nenyaya yekuti vashandi vazhinji vaita varombo wokupedzisira nokuti vari kutambira mari dzisingakwani saka kana vashandi vasina mari dzinokwana havatengiwo zvinhu iko zvino mukatarisa vanhu havachatenge masofa havachatenge mibhedha sezvavaisiita kare kuti every month vanhu vanenge vachitenga vachikwereta vachidii saka kana kusina izvozvo makambani anovhara kana makambani avharawo zvotarisa kuti production yedu yadzika zvotarisazve kuti kuunganidzwa kwepfuma hakusina nekuti mari inounganidzwa nemapension fund hakusina nekuti hakuna mari yevashandi iri kuenda ine musoro ikoko saka tapinda mune inonzi vicious cycle yekuti zvinhu zvese zvaita manyamamire nerongo panoda kugadziriswa asi chekutanga kutombodzoka kumari yekunze toona kuti hapasina umwe ari kupfuma asina zvaaita sezviriko izvozvi
sachigaro vecrisis in Zimbabwe Coalition vapita Mutasa vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Mushure mekugariswa pasi kwemakore maviri nedenda reCOVID-19, vanorarama nekutenga nekutengesa zvinhu vatanga kuenda kuBotswana neuwandu hwavo vachinotengesa nekutenga zvinhu munyika iyi. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvinorarama nekutenga nekutengesa zvinhu zvakubuda munyika neuwandu hwazvo zvichienda kumaguta makuru eBotswana anoti Gaborone neFrancistown kunotenga nekutengesa zvinhu mushure mekutadza kuita izvi nepamusana pedenda reCOVID-19 kwemakore maviri. Izvi zvinotevera kunyevenutswa zvakare kwemitemo yeutano yanga yakadzikwa nehurumende senzira yekuderedza kupararira kweCOVID-19 munyika nemunyika dzakapoteredza Zimbabwe. Mukuru musangano reVendors Initiative for Social Economic Transformation kana kuti VSET vaSamuel Wazai vaudza Studio 7 parunare vari muHarare kuti danho rakatorwa nehurumende rakanaka kwazvo nekuti rinoita kuti nengo dzesangano ravo dzivane chekutengesa mumigwagwa.
Tinotambira danho iroro rakatorwa nehurumende, asi tichingokurudzirawo hurumende kuti pazvirongwa zvimwe zviri kuuya ngapawanikwewo way yokubatsira mainformal traders ari kushushikana kuita restock. Malockdown akati paradza chose. Tinotarisira kuti kana pane mari dzinenge dzichida kubuda ngadzinge dzichibatsirawo mainformal traders.
Muzvare Maureen Dube avo vanotenga zvinhu zvavo zvekutengesa muguta reFrancistown vachinotengesera kumasvingo vanoti kuvhurwa kwezvikoro ndiko kwaita kuti vaende neuwandu hwavo kuBotswana.
Kana makefu pasina zvinenge zviri nani vobatsira nokuti vanhu vanenge vakutengawo maback to school saka toshandawo zviri naniwo.
Chimwewo chizvarwa cheZimbabwe chinorarama nekutakurira vanhu mabhegi vanenge vachitenga muguta reGaborone vamutandazo Ncube vanoti vari kukachamadzwa nouwandu hwevanhu vari kupinda muguta iri kuzotenga.
Vanhu vari kuuya every day nemawandiro avanoita vari kusvika every day, hakuna zuva remahara.
Mumwe muzvinabhizinesi ane mabhanza anofamba pakati peHarare neGaborone vaMoses Moyo vanoti kunyemenutswa uku kuchabatsira kwazvo mubusiness ravo.
But at least in terms of nguva but production vanhu iyo vanonge vachikwanisa kutakura vanhu 10-15 kurikona panguva iyo naiyo kwavari kwavanowana mari vanenge vachida kuti varare vachienda usiku kuti makuseni uita basa manje naiyo hakumulimiti kuti direct indirect zviri zvinoaffecta negative.
Asi mutungamiri wesangano revanorarama nekutenga nekutengesa reZimbabwe International Cross Border Traders Association vaDennis Juru vaudza Studio 7 parunare vari muJohannesburg, South Africa kuti kunyemenitswa uku hakuna zvakunobatsira nhengo dzavo kana mabhodha achakavharirwa veruzhinji.
Chero vakati hapachisina kefiu, chero vakati vanhu ngavafambi madiro ajojina, tichavapa zviwitsi mazadzadama, tichavapa chakadi, hazvina zvatinobatsira isusu kana godha rakavharwa. Because kufamba kwedu sezita redu tiri macross border traders, tinoita zvekutenga nekutengesa kunze kwenyika. Saka as long as border rakavharwa isusu hatiko, it means isusu hati existe muso wehurumende yeZimbabwe.
Hurumende yakavharira veruzhinji mabhodha ayo nenyika dzakapoteredza Zimbabwe senzira yekuderedza kupararira kwedenda rabata nekuuraya mamiriyoni nemamiriyoni evanhu pasi rose. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndokumbirawo kuziva kune Studio 7 kuti kana zvichinzi MDC ndeyakaunza masanctions, kana zvichinzi MDC ndeyakaunza masanctions, saka ikine zvakuramba zvevachiti CCC ndeyakaunza masanctions here? Because ikine zvakunetsana neCCC chamisa ipapapo akabva kuMDC. Saka kana MDC riyakaunza masanctions, why vachipana mhonzora mukana wokuita zvese zvavanoda vachivasapota ivo varivo vanhu vakaunze chi masanctions? Ko kuna chamisa vachadii kuna chamisa? Chamisa akati allright, ini mukamuchiti ndakaa zvemasanctions kazvakaudzwa neMDC, indochibuda mezviri ndoisira ngwana munzura oindake kupi kuCCC yakafuma iyoyo? Iyo nanhasi vanotinanganaka naye, asi apa unoti masanctions akauya neMDC, saka why vaizosevhana munzura? Azan PF so ngapinda hake mukomana munzi Madhara ndipa Pretoria apa.
Makadi makadi vashamarari veStudio 7, makadi makadi vateereri veStudio 7. Zita nditimo game changer. Ndichikumbirawo kubvunza kana kutaura nemi vashamarari veStudio 7. Munopota muchimbotaura navanhu vakaita sana Douglas Monzora, nevanhu vakaita sana Mashakada, nevanhu vakaita sana Komichi Morgan. Tibvunzirei vanhu ivavo kuti dzichakatokwana here dzavo, kana voti zvemacandidate afieldwa neCC ndavo dzichakatokwana here dzavo? Nekuti vanhu vari kufieldwa ivavo, kana kuti chakakonzeresa maby election, vanhu vavakanga vadzinga vachiti havasi vavo, ende vanhu ivavo ndo vari kudzoserwa neCC, ivozve ndivo vodzoka vachiti vanhu vavo. Dzichakatokwana here kana kuti zvava kunyanya kutisvitsa palevhel rekupedzisira rekupusa kwevana veZimbabwe? Kana vachiramba vachiita zvinhu zvakadai, so tazosvika palevhel rekupedzisira rekupusiswa nevamwe vanhu, tazosvika pokupedzisira pakupusiswa kwatiri kuitiswa nevanhu ava? Nekuti vanhu vavakadzinga vava kuvati zvendevavo vari kuzama kureva kuti kudii. Tibvunzirewo mubvunzo iwoyo kumunhu anotaura kuti vanhu vafieldwa neCC ndevake. Tibvunzirewo mubvunzo iwoyo.
Inini chandinoona zvangu tiri kuita kuti ZANPF irambe ichinetsa zvakanyanya chinhu chidiki diki nepamusana pekuti vanhu tisu tiri kutya pachepedu, nekuti iyo kana ichityidzira hakuwi makuru vakuru parliament, inotuma vanhu vetinogarisana navo mamisha dzenu. So vanhu kana vachiuya kuchikutyidzira zvakangofanana nekuti nyoka ikapinda mumba iwo bva watotiza imba yacho here? Izvozvo ndizvo zvatinofanira kuti tionesane hama dzaduwa, kuti kana waone munhu achisvika achida kukutyityidzira, the best way to defend is to attack, nothing else. As long as wena uchingoona kuti
unaro simba rekuita izvozvo just because tikangoramba tichiita chichidzirwa tichimwenda kuma radio tichiita varikuchichidzira avasi vakuru vakuru vehurumende varikuchichidzira vanhu vetinogarisana navo mudzimba mwedu right secondly ichi chekuti vanozotuma mapurisa kana paita mhirizhonga mupurisa izita rebasa and I don't think kuti mapurisa vachiriko mapurisa vaiveko kudhara vachiri kupfeke aizimai mashoti vayaya takakukurawo tichingovazwa ava vaako vavanhu vari kupinzwa sezita rebasa rechipurisa vakapfeke uniform dzechipurisa kuti vakwanise kupinde muvanhu vachityidzira vanhu iwo vabva vatye zita so izvozvo zivai kuti mupurisa hakusisina
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Ngatimboendai kuCameroon tione kuti mitambo yeAfrica Cup of Nations yakamira sei. Pamutambo wakatambwa neZuro China, Egypt yakakunda Cameroon 3-1. Mangwana mugovera, Cameroon neBurkina Faso dzichakwikwidzira chinzvimbo chechitatu mumutambo iyi. Fainari pakati peEgypt neSenegal ichatambwa nemusi wesvondo.
Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muUkraine. Musi wa14 yamavhuvhu 1991, Ukraine yakazvipatsanura kubva kuRussia ichizvipira kutora gwara rayo yega. Russia yakaramba kuti Ukraine ive nyika yakazvimirira yoga ndokutanga kutora mamwe matunhu enyika iyi kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika nekuda kuiudza zvekuita panyaya yekudyidzana nedzimwe nyika. Russia iri kuvhiringidzawo chido cheUkraine chekuti idyidzane nedzimwe nyika dzekumawirira kweEurope. Kwemakore akawanda, Russia yange ichikanganisawo Ukraine zvakanyanya kuti ishande senyika yakazvimirira ine utongo hwejekerere. Muna 2014, vanhu vemuUkraine vakabvisa pachigaro mutungamiri wenyika iyi vaVictor Yanukovych avo vakaramba kunyora chibvumirano chekudyidzana nenyika dzekumawirira ndokuti vainge vachida kudyidzana zvakanyanya neRussia. Russia yakabva yapamba dunhu reUkraine reCrimea uye yakaedzawo kutora matunhu anoti Luhansk neDonetsk Oblast ichinyepera kuti pane vanhu vainge vapandukira hurumende vachida kuzvipatsanura. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAnthony Blinken vanoti vanhu vemuUkraine havana mufaro nekuda kweRussia. Vanotiwo Russia iri kuedza nepose painogona kuvhiringidza Ukraine pane zvakawanda kusanganisira kupindira mapazi akasiyana-siyana ehurumende iyi uye kupa Ukraine zvirango zvekuti isatenge gas nezvimwe zvikwanisiro kuti vanhu vashaye chivimbo nehurumende yenyika iyi. Russia inonziwo iri kushandisa madandemutande akaita seinternet kusvibisa hurumende yemuUkraine. VaBlinken vanoti Russia iri kuita zvose izvi asi iri kuhwanda nemunwe ichiti Ukraine ndiyo iri kukonzera kusagadzikana munyika mayo. VaBlinken vanoti izvi zvinoshamisa nekuti Russia ndiyo yaunganidza mauto pamuganhu wayo neUkraine nekutora mamwe matunhu enyika iyi. Vanotiwo Russia ine mauto akawanda zvikuru kudarika Ukraine uye ine zvombo zvenuclear. Vati Russia ndiyo iri kukonzera kusagadzikana muUkraine vachitiwo Ukraine ndiyo iri kutoedza kuti irarame. VaBlinken vanoti mushure mehondo dzepasi rino dzinoti World War I neWorld War II uye hondo yemashoko yeCold War pasi rose rakatenderana kuti hakuna imwe nyika yaizopamba imwe uye kuda kuiudza zvekuita newekudyidzana naye. VaBlinken vanti zviri kuitika hadzisi zvongoti Russia ichapinda here muUkraine nechisimba kana kuti kwete, asi mubvunzo mukuru ndewekuti Ukraine ichapiwa mukana wekuva nyika yakasununguka here. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muUkraine. maverengirwa neni wenyu Blessing Zulu we Studio 7.
Sezvo nguva yedu yapera tembotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Nhasi nyika dzepasi pose dzinocherechedza zuva reWorld Cancer Day. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinorarama nekutenga nekutengesa zvinhu zvave kubuda munyika neuwandu hwazvo mushure mokunyevenyutswa neBotswana kwemitemo yekudzivirira kupararira kwedenda reCOVID-19. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.